kana wangu wana chisa kutia mea mjuru kuda ishoshi.
Amai Mugabe, awo vai wanzotaura mashoko ekutsoropodza aifungidzirwa kuti akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru kubva pavakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika masvondo mashoma adarika. Nhasi varova panhongonya paamai Mujuru vachivadoma nezita. Amai Mugabe vakurudzira amai Mujuru kuti vasiye chigaro chavo vachivapomera mhosva yekuda kubvisa vamugabe pachigaro.
Dai, mai Mujuru varizaina zvavo. Dai varizaina. Tine hamuna kufara, ndati ngavarizaine, hamuna kufara. Muri kusuruvara here? Kochii chaneta? Aiwaka. Zvakanaka inini kana njiti pinda uite vice president. Kana ndava kuti chibuda zvaipa. Aiwaka. Chibuda zvakwana. Chinotimba u. Chinotimba. Asa uzi kufara.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti amai Mugabe munhu ari kutsigira chikwata chiri muzanu PF chinonzi chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Kutsigira vamunangagwa uku kwabuda pachena nhasi sezvo amai Mugabe vatora nguva yakareba vachisvora amai Mujuru vakazopedzisira nekupembedza vamunangagwa.
Mnangagwa uyu he is somebody we must respect. Munoziva kuti munoziva zvaakaita Mnangagwa. Mnangagwa akavhoterwa nemaprovinces 8 vachimuda kuti aite vice president. But nekuda kwekuta 16 baba vakati aiwa Mnangagwa you have to stand aside. Mai Mujuru vapinde kuita vice president. Handina kumboziva kuti ndo zvaakaita, handina kumboziva. Ndiri kutya. Saka Mnangagwa akangoita exactly saizvozvo nokuti Mnangagwa anotya president. Dai akanga achida kuita naraimoti ndahwina inini ndotopapinda kana kuti ndaakubuda mupati. But akaita chinhu chiri honorable akaita step aside. Saka inini handinyatsokuzvinzwisisa izvozvo kuti iwewe kana opinda muposition munoziva chinonetsa. Mai ava havana kana kuzombokwanisa kudzidza chinhu. Ndine urombo kudai. Havana kana chavakazombodzidza nokuti vakapedza nguva vaakukara position yababa yatisina kumboti tiri kuda kuti vasvikepo. Nokuti isusu tinoziva macapabilities avo nepavanogumira.
Amai Mugabe vatorawo mukana uyu kutsoropodza mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga vachiti vari kuda kuvauraya.
Handitye ndiri kunzi izvo tichakuuraya. Ndakati ngavanoudza Chiwenga kuti ngauye nefiring squad ndinyatsodai so kuti pump the bullets in my body. Asi ndichafa ndakanyemwerera nokuti vanhu vanenge vasara vachiziva chokwadi. Saka2008 muri kuziva kuti zvainzi bhora musango kutanga kumba kwamai Mujuru kusvika pasapa vachiti bhora musango takangonyarara ende hanzi ngatirambe takangonyarara hatisi kuzoda. Nyika iyi yakadeuka ropa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga panyaya iyi. Zvichakadai, mumwe mutsigiri wezanu PF muzvare Fungai Dzvairo vemuHarare vanoti havazi kufara nezviri kuitwa naamai Mugabe kuna amai Mujuru. Vati amai Mujuru ndivo vanotove munhu anokodzera kuti atsive vamugabe kana vabva pamasimba. Muzvare Dzvairo vakurudzira amai Mujuru kuti varambe vakatsungirira kusvika Congress yezanu PF yaitwa vachiti vari kuvatsigira zvakakomba.
Inini handisi kuona zvakafanira. nekuti mai mujuru vakarwa hondo vakafira nyika ine. Uyu Grace ouya nezuro uno ongotanga ngotara kuti iye akuda kubvisa mai mujuru. Hazviiti izvozvozvo. Sesu isu sevanhu vezano PF hatubvumirane nazvo. Kana kuine vanobvumirana nazvo ndevamwe, but isusu sevechidiki hatisi kubvumirana nazvo izvozvo zvekuti uyu ndingirin Grace Mugabe abvise mai mujuru.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vati mashoko emudzimai wemutungamiriri wenyika anoratidza kuti havasirivo vari kuda kuzotora matomu asi kuti vari kukurira vamunangagwa nzira vachiti vanoona sekuti vamunangagwa ndivo vari kuda kusiyirwa nyangana vamugabe.
Vanokwanisa kunge vari kuda asi ndofunga vari kuda kuti vaite chikuku vatavata kune vavo vanenge vachi opoza vamunangagwa kuti vakonzendirete kuna ivo mai vachitarisa vachirwisana vachipishurana namai Mugabe asi bhiza ravo riri munangagwa sezvataona pesapa vanhu vangu vachiti mai Mugabe vakuda kuzotora asi sei vataura zita raamunangagwa nhasi kurevati bhiza ravo mai Mugabe ndivamunangagwa ende rinokwanisa ringe riro bhiza ravamugabe asi hatingakwanisi kudaro kusvika vamugabe vazvitaurira ivo mbune nomuromo wavo. Kana vamugabe vakazotaura kuti ngana, chandinoziva ndechekuti mubato rezano hakuna munhu anokwanisa kupikisana nezvinenge zvataurwa navamugabe.
Amai Mugabe vakati vari kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika saamai venyika vasingatore mativi. Vakambotaurawo kuti kune vamwe vari kuda kuvashandisa asi vakati havasi kuzoshandiswa nemunhu. Asi zvava pachena kuti amai Mugabe vari kutora mativi pamakakatano ari muzanu PF. Vamugabe havasati vambotaura kana kuti bufu pamashoko ari kutaurwa nemudzimai wavo. Politburo yezanu PF iri kusangana mangwana apo iri kutarisirwa kuzeya zvakawanda zvinosanganisira mashoko ari kutaurwa naamai Mugabe. Pachaitwa Congress yezanu PF muna zvita, amai Mugabe vakatarisirwa kutambirwa kuti vatungamire boka remadzimai mubato iri uye kusarudzwa uku kunoreva kuti vachange vachigara mukomiti yepamusoro mubato iri yepolitburo. Ndakamirira Studio 7 kumazowe, ndini Thomas Chiripasi.